Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May 9th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the South African general elections.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com and www.voashona.com.
With the 73% turnout, massively turnout compared to other democracies, South Africa is vibrant in terms of management of elections, and the people are still excited about democracy. That's one thing we can say. And not surprisingly, it stands ANC is at 62%, and there is no formidable force in terms of opposition overtaking the ANC so far.
Ngibona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekelwe le-Africa njalo kumkhono omkhulu we-Africa onjengwe South Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Nxa sikhangela esesikuzwile kuze kube manje ngibone ngani lokho kuthiwo i-African Union ukuthi hayi ukhetho lolu ngabe luhambe kahle. Kukhanye ngani kuliqiniso lokho njalo kuyasithokozisa kakhulu.
Maonela ndakaita ndekuti sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka kwazvo. Hongu pachiti kuchikuru chakaita sesarudzo hapashayikwe zvimhingamupinyi zviviri zvitatu. Asi maonera andinoita ndekuti tumhingamupinyi twakawanikwa twakanga twuri tushoma twekuti hatungakanganisi kuti sarudzo dzinzi dzakafambiswa namazvo. Saka maonera andingati ndingaite panyaya iyi ndeyekuti sarudzo dzemusouth africa dzakafambiswa zvakanaka kwazvo.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the South African general election.
South Africa's ruling African National Congress, ANC, took a clear lead on Friday in the country's first bond-free election, featuring voters with no memory of apartheid.
If South Africa catches a cold, Zimbabwe sneezes. The South African elections are very significant to Zimbabwe because South Africa remains Zimbabwe's biggest trading partner, and also there are millions of Zimbabweans who are exiled in South Africa.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Yeah, kunjalo ke foito.
Wonguka Gibbs zviri kubuda kubva ku sarudzo yeku South Africa. Zviri kuratidza izvo kuti bato riri kutonga re African National Congress ndiro rakunda zvine mutsindo mu sarudzo dzanga dzichitwa idzodzi, asi riri kuteerwawo nebato re Democratic Alliance raonawo zvigaro zvakati kuti mu sarudzo idzodzi dzanga dzichitwa. Kozotiwo rava Julius Malema, vazhinji vanoziva Malema, vainge vari musangano re ANC Youth League. Vakazodzingwa mushure mekunge vanetsana zvakanyanya navaZuma. Asi unoziva kuti pakabviswa vatabo mbeki pachigaro pachiiswa ipo vaZuma, vaMalema navaZuma vanga vari bande nebhurugwa. Asi zvakazoita makara asionani, vakazomarana marana zvakapa kuti vamwe vechidiki vainge vadzingwa muANC vaumbe iro bato ravo rinonzi EFF iri. Rawanawo zvigaro ndiri kunzwa zvinotidarikei kumakumi maviri. Asi vakawanda vanga vasingatarisiri kuti vaMalema vanogona kuona kana kuti 5% zvikamu zvishanu kubva muzana zvemavhoti, asi vanenge vari kuzvikwanisa.
Ye, ucho kahleke Blessing lapa ngoba uMalema siyakhumbula ukuthi waye vele eibhanti lebhurugwe. Nxa sesikhangela yena lo mnumzana uJacob Zuma yena ongupresident weSouth Africa. So siyakhumbula ke ukuthi kodwa baphoxana ugcina ngazani umnye sesiyangapha umnye sesiyangale. So uMalema Sibili kade sikhuluma nje 1.2 million votes esezingenile esikhwameni sakhe. Kuzobuya iANC Sibili ayajova layo 11.4 million layo ingazani iku 62% isemqoka khona ngale. Sizwile njalo le Democratic Alliance ukuthi la iyahlokoza iyangena Sibili ingu number 2. Nxa usukhangela Blessing kukhanya ngazani lo nyaka iDemocratic Alliance iyenze ngcono kulayo isikhathi sika 2000 kumbe ngithi umnyaka ka 2009 ngoba laphana yayingafikanga ku 4 million votes. So kanti sizichayile Sibili. So sifuna ukuzwa ngani izulu kandaba ukuthi kambe lithini ngokhetho lwe South Africa. Siyakwazi ukuthi iSouth Africa ingakhwehlela iZimbabwe ibanjwa yiflu okunye ongajayelekanga ngoba iZimbabwe le South Africa ibhanti lebhulogwe kunjalo mfowethu.
Of course we want to hear from Zimbabweans in South Africa from other neighboring countries, because elections like the one that was held in Zimbabwe was controversial. The July 31st elections in Zimbabwe were really controversial, with the opposition complaining that the elections were rigged. So we want to hear from you on your take on these elections. And of course, Gibbs, what is also significant is that South Africa was the one that was mediating in the problems in Zimbabwe. So South Africa remains a big player when it comes to issues to do with Zimbabwe. And I think we have our guests lined up. Who do we have?
Yes, we've got Mr. Dewa Mavinga, who is a human rights lawyer and is right now in South Africa. Mr. Mavinga, good evening and welcome to the program.
Thank you. Hello.
Thank you very much, and stay on the line. We also have we also have Mr. David Monyae, who is an independent political analyst. He's a South African. Mr. Monyae, good evening and welcome to the program.
Good evening.
Thank you very much.
And Mr. Monyae, let's start with you. Tell us what is coming from the elections right now.
I think there are two ways of looking at the current the turnout of these elections. On one point is the manner in which overwhelming South Africans, 72% of all people who registered, have turned out for these elections. So there's just general enthusiasm, vibrant in favor of democracy. 20 years celebration, first elections after the death of the father of the nation, Nelson Mandela. And the Electoral Commission has managed the elections superbly using high tech, something that it's an envy to so many people all over the world, not just Africa. When it comes to the real results, I think we see some changes, change in continuity, change in the sense that some few smaller parties, they seem to go distinct in terms of unable to go back to parliament, and there's a newcomer, economic freedom fighters under Julius Malema. ANC has maintained its dominance with 62 so far, followed by Democratic Alliance, DA, with 22%, with EFF at 6%.
Thank you so much, Gibbs.
Mr. Mavinga, give us a contrast between the South African elections and the Zimbabwean elections. What can you say there?
Well, the biggest difference is the availability in South Africa of very strong institutions that are able to deliver a credible election, to adjudicate over disputes, and to ensure the smooth running of a process where over 16 million people voted, and to quickly announce the results. You remember that in 2008 in Zimbabwe, there was a huge problem with regards to the counting and announcing of the votes. But in South Africa, it has been smooth. It has been a huge machinery. The police were not in the voting stations, but were outside, simply there to maintain law and order, but not politicized, not partisan, not involved or interfering on behalf of one particular political party. That's the big world of difference between Zimbabwe and South Africa.
Now, Mr. Monyae, it appears, let's start with the ANC. There were, of course, scandals involving the president of the party, Mr. Jacob Zuma. Did this have any impact at all?
Not at all. The indications are perhaps in certain urban areas, but overall, if you look at 62%, ANC has maintained its support base with the same president of the party. I think it has to do with the kind of reaction to the allegations, and this is an ongoing issue which is still being investigated. And therefore, I think one could simply say that as far as elections are concerned, the allegations and the scandal has had no impact, direct impact, on the elections outcomes.
Now, back to you, Mr. Mavinga. We see that the Bonfries were voting for the first time, and it seems as if most probably most of them went for the economic freedom fighters. Is that the case? How did you see that kind of issue?
Well, what is clear from the elections results in South Africa is that the new kid on the block, the economic freedom fighters, has given really a strong showing with over 1 million votes, which is consistent with a movement or a party that was able to clearly articulate a position to the left, which resonated with the landless, with the unemployed youths. And indeed, it would be fair to say that their catchment area was young people. But just maybe also to look at the challenges that the ANC came strongly, garnered votes that show that at least the electorate in South Africa has confidence in the organization. This might be also because of a fear of what the EFF represents in the minds of the people who are looking across the Limpopo at the example of Zimbabwe, which has virtually collapsed on the back of similar policies that Mugabe implemented, the land reform exercise, the indigenization, nationalization of mines and things like that, which is what the EFF was putting forward. And perhaps, a reflex action of a fear of another Zimbabwe in South Africa might have pushed voters to come out in huge numbers and to vote for the ANC, which also perhaps might have used also the element of fear to say the DA might be taking back people to the apartheid system, which is not correct, but which is politics, which might have been used to induce fear in the electorate and to get more votes. And on the issue of the credibility of Zuma as a person and individual, there is a huge difference in South Africa between individuals and the institutions that they lead. The ANC is a massive movement, a strong institution that is separate from the issues that bedeviling Zuma, who is an astute political player, but who certainly is not a personification of the ANC in as much as Mugabe is the personification of ZANU-PF, is the institution himself. There is a huge difference when you look at the political parties and movements in South Africa.
Regai tidzoke zvakare kwamuri vamavhinga tichimbotaura nechishona neririmi rwamai tichitarisa kuti pasarudzo nezvamanga muchiongorora kuSouth Africa ikoko zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe.
Pane zvakawanda zvikuru zvinogona kudzidzwa neZimbabwe panyaya dzekuti sarudzo dzinoitwa sei. Chekutanga ndechekuti masangano ari kuno anoita nyaya dzesarudzo, mauto, mapurisa nevamwe, haasi masangano ari muhomwe yebato rimwe chete. Masangano anomira pachokwadi asina kwaakarerekera, vachiita basa ravo rekuti nyika ive nesarudzo dzine runyararo. Tinoona kuti South Africa neuwandu hwevanhu varimo apana kana mirishonga yaitwa yakanyanya kugununa kwanga kuripo asi vanga vachigununa vanga vaine mukana wekuenda kumatare kunopira nyaya dzavo dzotambwa zviri pachena zvisina kuti vanhu vogutsikana pasina anobva achiti aya masangano aya akarerekera divi iri ndo chikuru chinofanira kudzwa neZimbabwe kuti mapurisa mauto sangano reZimbabwe Electoral Commission zvisi zvinhu zvinofanira kurerekera kubato rimwe chete rezvematongerwo enyika zvinhu zvinofanira kuti vaite zvido zvenyika kuti vape mukana vana veZimbabwe kuti shuviro dzavo nepavanoda kuti vavhotere zvizadziswe zvakarewo kuti basa rinofanira kuitwa zviri pachena nekuti kuno South Africa marizauti anga achibutswa nechimbi chimbi vanhu vachiona pasina kana kuda kuvanza nyaya yemagwaro evoters roll anga ari pachena nguva yakareba chaizvo sarudzo dzadzaitwa idzi vanhu vaitoziva kuti kana uchida kuziva kuti zita rako riripo here pavoters roll unoenda kwakati masangano ese zvematongerwo enyika anga aine mavoters roll kuZimbabwe voters roll raivigwa semushonga wekuti hapana anofanira kuti azive kuti zvakamira sei zvinhu zvinokanganiswa zvekuti Zimbabwe inofanira kudzidza kuSouth Africa kuti itai zvinhu pachena vanhu vanozvigamuchira iko zvino hapana akahadzika kuti ANC ndiyo sangano rakunda hapana akahadzika kuti EFF yapindawo kwazvo yava pachinhano chekuti ndo yechitatu kana kuti DA yapinda nekuti zvese zvanga zvichiitwa pachena pachivara pasina kuvanza iko zvino vanhu vese vanoti hongu tadyiwa hongu tahwina hongu tadii pasina anochema chema nekuti zvaitwa pachena kuZimbabwe zvinhu zvese zvoitwa ruverevere ZANUPF nevakuru vezeki havana kuda kuti vabudise voters roll pachena nazvino hapana ane electronic copy yevoters roll iroro ndo matambudziko ekuti dei Zimbabwe yadzidzawo zvakanaka kubva kuSouth Africa.
Mr. Monyai, I think what Mr. Mavinga is saying that when it comes to Zimbabwe, there is no transparency. You know, yes. There are complaints that the elections are rigged. You know, and Zimbabweans, in terms of crisis and moments like this, you know, they always want to joke about situations. So the joke going around in Zimbabwe is now, this is what they are texting each other. They are saying election results for Gauteng province. ANC 5,000, DA 1,200, EFF 500, COP 200, ZANU PF 20,500. Saying they are even rigging elections in South Africa. That's how bad it is.
There is no doubt that there's quite a huge Zimbabwean population, particularly in Gauteng. Mm-hmm. And one can understand those kind of jokes within a context. But having said that, one would add one dimension. I agree to a larger extent with my colleague. I think we also have to put certain things into perspective. Mm-hmm. When you look at Zimbabwe and South Africa, particularly when you look at the nature and character of the state, the South African state is much more larger, it's much more well-established. So its ability to manage and the kind of resources that it has and the relative stability since 1994, it gives it a much more advantage in terms of running efficiency in managing elections. And if you compare that to Zimbabwe, it's a relatively smaller country. Zimbabwe's economy is equal to Durban municipality in terms of budget. It's a much smaller and the state itself, ability to reach out and given the kind of politics in Zimbabwe, there are a lot of disadvantages in terms of how the machinery itself, independent of the individual. I know my colleague will be interested in the individual and the leader, but independent of those variables, I think we also have to understand the nature and character of the, of these two states.
Thank you so much. Regai timbotora vateereri tina mukoma Sheba Dewe kuSouth Africa. Makadi.
Iwo zvenyu.
Maona sei sarudzo dzekuSouth Africa idzi?
Zvakanaka zvokuti do izvi.
Hapana anga achirohwa.
Ndifunga kuti tingasvike ipapo. DA iye ichaye chaiyo kutotaurawo kutofara vari kutofara kuti asi vadyiwa asi vari kufara kuti haa zvakafamba zvakanaka manje kuzimbabwe hakuna kana opposition yaimbobvuma kuti takadyiwa vese vaingoramba hapana munhu aibvuma nekuti zanupf yakariga maelections samboonekwa manje muno musouth africa zvese zvitransparent zvese zvinonyatsofamba zvakanaka kukampena voters roo vakapiwa kudhara vaitoziva kuti vanonge vachitoziva vachitocheka pavaivhota pese vachicheka vachiti munhu achivhota kwaakarejistira munhu achiita sei manje kuzimbabwe kwedu uku kune problem hombe nekuti zimbabwe muzimbabwe president mugabe ka vanotonga nyika nevanhu kusouth africa kunotungamirwa nyika kuzimbabwe vanoita zvokutonga saka hapana kudzidza hapana kumboti kudzidza kuti zimbabwe inogodzidza riini zanupf paingadzidze vanongozviona zvichingoitikai vachingoitawo zvavo zvavanoita zvemusoro wavo zvichingotambura tiri kuno kusouth africa kuno ivo vachingoita zvavanoita izvozvo takavhota takaita sei anenge achingorigwa chete maelections takaita sei voshandisa another method vodai voshandisa another method muchana 28 vachishandisa another method futi izvo vakutiparazira pati yedu vakutenga vanabita
aiwa tinotenda vadeu nekupinda muchirongwa chedu
pane umwe andataura nemame
anonzani ngaauye tioni
kutofamba hedu apa
anonzani
Atwell.
Mkoma Atwell.
Mkoma Atwell. Makasipa.
Tiripo, maona sei sarudzo Mkoma Atwell.
Kuna kumunzwa.
Zvafamba zvakanaka.
Vanhu vachivhota vakaita laini ka. Vanhu vakamira pasaidi vane pati yake vakamira gurupu vaitorova music zvavo. Hapana kana problem. Hembe dzavo vakapfeka.
Mazvifarira.
Mushe manje kuenda zibatai munhu manje so togara sei manje
kana munhu anetsa varume batai munhu
azibatai munhu kana shupa bata rova musoro
orovandarinotaure
shi manje
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Atwell
zvakaoma zvakaoma mukoma zvakaoma dai zvadaro onai kuno kuti ringoshupika zvochingoshandisa usiku nemasikati
aiwa tino hatingarase mbereko nekufirwa tinovimba mune ramangwana zvichafamba zvakanaka
mudhara kana aenda ka
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Atwell
iripo
tinotenda regai tiende kuna tina mukoma Charles zvakare kuHarare makadi mukoma Charles aiwa isu taswera muri kuona sei zviri kubuda musarudzo dzekusouth africa
aiwa zvekusouth africa izvo zvakatinakei nokuti ona varongera vanoita zvinhu zvavo vari transparent hazvina nyuyupe yakanyanya kana opposition ikadyiwa inotonyatsobvuma kuti hano zvafamba zvakanaka ndachidyiwa zveshuwa asi chimwe chatokurudzira anyaya yekutifadza kusouth africa ndechekuti kune independent yeelectoral commission kuna divi rayakamiririra handi mazona kana kuno manje kuzimbabwe kunonetsa manje kuti commission yacho inenge itori one sided manje hainyatsomiririra zvinhu zvevamwe kurazi makambeni anorohwa muno muzimbabwe mamwe acho anenge achiita zvekusidziranwa kurovana kuita sei but kusouth africa zvinhu zvavo zvingori transparent zviri pachena saka kana nyunyutso chaiyo kuti munhu anyunyutse zvinotonyadza zvinotomunyadzisa ega
aiwa tinotenda
mazona saka zvinhu zvatokurudzira zvokuti dai muno taikwanisa kudzidzawo ndopataifanira kudzidza because nyika ine ichiiki chaizvo pane south africa but south africa noukuru hwayo yaradza kuti aiwa inyanzvi
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Charles nekupinda muchirongwa chedu
iri bongo
tinotenda of course what all the listeners are saying is they are marveling at the transparency in how elections are conducted in South Africa. They are concerned by the violence that happens in Zimbabwe during the campaign period and even after the elections. They were saying that people in South Africa, they are free to move around in their party regalia without any fear that you'll be beaten up.
Yeah. So I think that's a good move by South Africa. Mm-hmm. Mr. Mavinga, you know, if Zimbabweans are admiring what is happening in South Africa, do you think that there's any ray of hope that most probably there'll be some change in Zimbabwe in terms of electoral processes?
Yes, there is significant hope. And you see, the problem with Zimbabwe is not the climate, it's not anything peculiar. It's a simple thing that was introduced by ZANU-PF from before independence, which was the militarization of civilian institutions and the politicization of the security forces to make them partisan. So it is an issue of political control of state institutions to deliver political objectives. So this is what needs to be addressed. All it takes is for the delinking of the security forces from politics and electoral affairs. And all it takes is for government to ensure that those that run elections, the Zimbabwe Electoral Commission, is manned by independent, truly independent individuals, not those that are aligned to ZANU-PF. You know the history of the vice chairperson of the Electoral Commission, Joyce Kazembe. You know the complaints from civil society and the opposition political parties in Zimbabwe that there are so many security agents, CIOs and soldiers within ZEC. These are the problems that need to be addressed. Once that's done, then you can have a perfect election. If they decide, as you saw in 2013, that ZANU-PF, as a matter of political strategy, decided not to use violence, and there was minimal violence. So it's really easy to deploy these things if there is political will. But what is lacking at the moment is the political will, because there is knowledge that for ZANU-PF to open up and be transparent and to have independent arbiters of our electoral processes, then it means that ZANU-PF would lose state power. So if there is not that fear of loss of state power and a genuine commitment to democratic processes, then we are likely to have credible, free and fair elections in Zimbabwe, with the Registrar General or the Electoral Commission releasing all the relevant material on time, transparently and in an accountable fashion. But at the moment, it's not happening because of politicization of state institutions. Mm-hmm.
Mr. Monya, you wanted to say something? Yes, go ahead.
Yes, I would like to add, and perhaps we should also scrutinize the two constitutions in Zimbabwe since 1980. The 1980 constitution, which has given way to the current new constitution. I think under the old constitution, Zimbabwe never had the Chapter 9, for instance, which brings or give birth to your independent electoral institutions and the like. And therefore, the lack of those strong democratic institutions was a problem.